Ghost alofuma azwisise kutuma mwana waishu mairi
Ghost wachisha
vanoda avakukokota vaziona kachipo unacho uri mazvikokota ava siya vare siya mbopokota chakakosha kudiwa nendenga ndicho chega chakakosha nekuti panofamba vanotera gomba ndavaona kaya varonga shuviro kuda kuti ndindendonda kuda kundiparadza kudonedzera kamugomba paunofamba vanotera gomba ndavaona kaya varonga shuviro kuda kuti ndindendonda kuda kukuparadza kudonedzera kamugomba seleta ngwenda makarim ndimi makarima mpoto Kana ndafa, kana ndaenda Disati ndazoka, ndenge ndaenda Ndichazoka, ndine simba Ndipo pamucha tenda rewatarenda Vanoda kusapruna Mwariwe kudenga ndo wakantuma Asisi zeka, akusuchuma Ishuma hiri, ndakamsuma Ngwenda makarim Ndimi makarima mpoto Ndimi makarima mbwede Gomba, ndavaona kaya varonga Shuviro, kuda kuti ndindendonda Kuda kundiparadza kudonedzera kamugomba Paunofamba vanotera gomba Ndavaona kaya varonga Shuviro, kuda kuti ndindendonda Kuda kukuparadza kudonedzera kamugomba Seleta, ngwenda makarim Ndimi makarima mpoto Makarim, ndimi makarima mpoto